Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 1 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano mukuru wapindwa nezviuru zvevatsigiri vavo Panyele Primary School mukuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro mudunhu reMatabeleland South. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanosangana nevatsigiri vavo kumaruwa emarondera vachiratidza nhengo dzichakwikwidza dzakamirirawo bato ravo musarudzo. Chikwata chenyika chemutambo wecricket chemaChevrons chotarisana nemutambo wakaomesesa wemaICC World Cup qualifier neSri Lanka mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato riri kutonga vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa hwebato ravo reZANU PF hwekutsvaga rutsigiro mudunhu reMatabeleland South pamusangano mukuru wapindwa nezviuru zvevatsigiri vavo Panyele Primary School kuBulilima. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati nhasi izuva rakakosha zvikuru sezvo riri zuva rekurangarira kushaya kwamushakabvu vari gamba renyika vaJoshua Nkomo. VaMnangagwa vati kuvekwawo kuMatabeleland South kuda kwekuti dunhu iri rakapa nyika magamba ehondo yerusununguko anosanganisira vaNkomo, vaGeorge Silundika, vaJason Moyo, amai Tenjiwele Save nevamwe. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vapinda mumaruwa nemapurazi emumarondera uko vasangana nevatsigiri vebato ravo pasi pechirongwa chebato ravo chekutsvaga rutsigiro kumaruwa. VaChamisa vanonzi vatorawo mukana uyu kuratidza kunhengo dzavo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu. Tabata mutewedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi tanga tiri kumarondera West kumahusekwa patanga tine musangano wemarondera cluster. Munoziziva kuti bato redu rine maclusters akasiyana-siyana ari kushanda under program yedu yemugwazo. Saka nhasi advocate Nelson Chamisa vanga vachikurukura nemacluster nemachain champions tichigadzirira kuti tichilaunch campaign yedu mazuva ari kuya ari kuteera. Tiri kulaunch our campaign officially. Saka taakugadzira nyika yese kuti tigadzire shanduko. This year tinenge tichifokasa panyaya yemobilization, nyaya yeturnout yetu vanhu vagadzire kuya kuzovhota nenyaya yekugadzira kudifenda kwetu vhoti zvikuru sei kumaruwa. Nekuti nyika yese iri kuda shanduko. Kuti shanduko iuye munhu wese weZimbabwe anofanira kunzwisisa kuti munhu kana wakanyoresa kuvhota yanguva yekuti munhu wese tiende kunovhota.
Munotarisira kuparura urongwa hwenyu hwekutsvaga rutsigiro kana kulaunch manifesto yenyu riini? Tichiona kuti kwangosara mazuva 53 kuti sarudzo dziitwe.
Manje mazuva ari kuteera muuchanzwa tichikoka ruzhinji rweZimbabwe kuti riuye tiite officially launch our campaign, asi tatanga maprogramu kuti tigadzirire kuti Zimbabwe idzva iuye maita basi.
Tirikuona kuti bato renyu rakaita dambudziko revamwe vainyoresa kuti vange vachikwikwidza kuvhoterwa kana kukwikwidza musarudzo, inganzi double candidates. Vachamisa vari kuti nechiitiko ichi, tichiona kuti panenge pakuda kuti munge muchijekesera nhengo dzenyu kuti ndiani anofanira kunge achisarudzwa nebato.
Tanga tichiudza ruzhinji rweZimbabwe kwese kwatachifamba, nhasi tatiri kumaronda tichintrodusa macandidate kuti ava ndo vakamirira triple C, kuti vanhu vazizive kuti kwaita matsotsi vari kuda kupfeka nguo yele ivo vari vegreen. Isu setriple C tine 210 maMPs ari kuzikana, tabudisa mumasocial media edu, mumawhatsapp. Muchaona manje manje tinoita kubudisa maposta kuti azare nyika yese kuti vanhu vazive rupau retriple C neava vanenge vakamirira triple C, so that site dambudziko pakufamba vaita basa.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato retriple C vaostalo siziva vari parunhare kumarondera West nestudio 7. Apo nhasi nyika yeZimbabwe yanga ichicherechedza makore makumi maviri nemana kana kuti 24 kubva zvakashaya gamba renyika uye vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo. Bato rinopikisa rezapu rakurudzira hurumende pamwe nevana veZimbabwe kuti vakoshese zuva remusi wa1 Chikunguru senzira yekuremekedza mabasa akaitwa naMushakabvu. Kuti tinzwe zvizhinji, ngatinzwei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura vari pamabiko ekucherechedza zuva iri aitwa nebato rinopikisa iri muStanley Hall muBulawayo, sachigaro wezapu nyika yose vaJohn Zolani Dlamini vati vaNkomo vaive munhu wevanhu vese akange asingatungamidzi rudzi, aibatanidza vanhu kwete muZimbabwe chete asi kuti muAfrica yose. Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wasachigaro wezapu amai Tendai Chekera, avo vanobva kuManicaland. Amai Chekera vanoti zuva ranhasi zuva rakaoma rinovatondedza zvakaoma, sezvo vamwe vevana veZimbabwe vakarasikirwa neupenyu vachida kuti vanunure vana veZimbabwe.
Upenyu hwatiri kurarama hwaakutitondedza kuti ndizvo here zveshuwa zvataitaurwa navangomo zvavairwira zvavakatanga as Father Zimbabwe, magains of independence. Handiwo atiri kuona nhasi upenyu hwatiri kurarama nhasi.
Vakafano bata chigaro chemumwe wevatevedzeri vemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Magalela Mafa, uyewo vakamboshanda neMushakabvu mubato reZapu, vanoti zvose zvakanaka zvaimirirwa navaNkomo zvaurayiwa nebato riri kutonga reZANU-PF.
ZANU-PF iri kufamba ichiita corruption, ichitorera vanhu zvinhu zvavo. Zvese izvozvo hazvifambiri nelegacy yavaNkomo. VaNkomo vaiti vanhu ngavasevenzere, vabatane, marudzi ese adye upfumi, vese vari pamwe chete.
Mashoko avaMafa anotsigirwa nemutauriri wemutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora, vaLloyd Damba, avo vanoti dai Father Zimbabwe vari vapenyu, nyika ingadai yabudirira kudarika zvairi nhasi.
Dai pasina kuburikidza nekuda kwetribalism yakazoitika during the liberation struggle and after the liberation struggle, dai vari vobangomo vakatanga kutonga nyika yeZimbabwe, dai upenyu hwedu huri pari nani. Vachizikanwa kuti chibwe chitedza zvinova chidombo chihurungudo chakanaka chinotsedzerera, nekuti munhu akanga achidiwa kumativi mana ese eZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri nhengo yeCentral Committee vaJoseph Chuma vanoramba mashoko avaDamba pamwe navaMafa aya.
Tiri kuona baba vedu vamunangagwa vamhanya mativi ese enyika vechigadzirisa madhamu, mairrigation schemes amutswa. Saka vaNkomo pavari vava kutoona kuti aiwa zvijayairira ndakasiya iri rakuita chaizvo zvandaida kuti zviitike, kuti vanhu vagone kuzviraramira nekurima.
Mutauriri webato rinopikisa rezapu vamusongerwa Ndlovu vanoti Mushakabvu vakasiya vagadzira hwaro hwekuti nyika ibudirire murunyararo.
Even vanga vaine zvombo zvokuti varwise nharadada idzi dzadai kuuraya nyika yedu, vakasarudza runyararo. Naizvozvo tokumbira maZimbabwens ese vari kuzopindira musarudzo vaite sarudzero murunyararo nekucherechedza legacy yababa Joshua Nkomo.
Bato rezapu rakumbirawo hurumende kuti iite zuva ra1 July kuti rive zuva rezororo vanhu vachirangarira Mushakabvu. Mumwe mudzimai ave kugara pamba paimbogarwa nekuitirwa musangano navaNkomo nevamwe varwi verusununguko kumakore ekuma1970 mumusha weHighfields muHarare, ambuya Neti Huwa, vanoti kunyange vakazogara pamba apa makore mashomana vaNkomo vabva, nhoroondo yaitaurwa nezvemushakabvu yakaita kuti vavayemure zvakanyanya.
Vaiita musangano yavo pano nanachona manhu achiita mamiting avo mazuva ese panapa. Joshua Nkomo ndakagara nchongo vada nanhasi nyangadaro Mushakabvu rinonga vafarira.
Vanoona nezvekudyidzana neveruzhinji kuMuseum of African Liberation, iyo iripo kucherechedza nekuchengetedza nhoroondo yenyika dzemuAfrica, vaJoseph Ngani, vanoti ruzhinji rweZimbabwe rwakasununguka kuziva zvakawanda pamusoro pavankomo kubudikidza nekushanyira museum yavo.
Tine humbo hwezvunhu zvaishandiswa navaDr. Joshua Nkomo nguva yehondo, zvakaita sepfuti yavaishandisa nguva yehondo netape recorder yavaishandisa nguva yehondo, uyezve tine zvipfeko zvavo.
Vankomo avo vaizivikanwa nekuti Father Zimbabwe kana kuti Chibwe Chitedza vakaberekwa musi wa19/10/1917 kumatopos mudunhu reMatabeleland South, vakazoshaya musi wa1/1999. Vanorangarirwawo nekukurudzira runyararo kubudikidza nekubatanidza bato ravo reZapu nereZanu mugore ra1987, mushure mekunge vanhu vaifungidzirwa kuti vaive vatsigiri vavo vangangosvika zviuru makumi maviri vemumatunhu eMatabeleland neMidlands vakapondwa nemauto vachipomerwa mhosva yekuda kupandukira hurumende. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuratidzira muFrance neZuro kwakapinda muusiku hwechina, apo mhuri neshamwari vari kugadzirira kuradzika mukomana wemakore 11 akaurayiwa nemapurisa zvakamutsa mhirizhonga. Pane urongwa hwekuti Nael M aradzikwe nhasi mugovera kuNanteri kwaaigara. Nhasi mangwanani vanodzimura moto muNanteri vadzima moto wanga watangwa nevari kuratidzira ava. Bazi rezvemukati menyika rinoti vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu vasungwa pakati peusiku hwechishanu nemugovera mangwanani. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvare Stabile Dewa vesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, rinobatsira iro madzimai vanoda kuita zvematongerwo enyika kuti vakwanise kuwana mabasa epamusoro. Muzvarede wavanoti vari kushungurudzika nekuona kuti pagwaro revachange vachikwikwidza sevatungamiri venyika vegore rino hapana vakadzi.
Chiri kuti shungurudza ndechekuti pamacandidates ese akabuda for presidential election hapana kana mukadzi akabudirira. Zvinhu zvinorwadza kuti madzimai pamakore ese 5 adarika yabva muna 2018 vanga vachitraya zvikuru kugadzirira kuti vakonteste mumaelections.
Chii chakaitika kuti tishaye madzimai vakakwanisa kupinda pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino?
Last year the Zimbabwe Electoral Commission yakataura kuti yakukwidza mari dzinobhadharwa idzo dzinonzi manomination fees. Apo pavakataura kuti vanoda kuita members of parliament vachabhadhara $1,000, vanoda kuita mapresidents vanobhadhara $20,000 kana kuti yakaenzana neiyoyo iri maRTGS. But takaona madzimai aida kukwikwidza vanhu vavalinda masarira vekulead namai Elizabeth Valero vekuuza vachitadza kubudirira kuti vafaile mapapers avo vakontestewo mumaelections. Constitution yedu inopa mutemo kuti hapana munhu anofanha kutadziswa kupinda muzvigaro zvekutungamirira nezvinhu zvakaita sezvakawanikwa apo madzimai aivharirwa nekuti vakatadza kubhadhara mari iyi yanga yakawandisa. Sekuziva kwatinoita, ikonomi yedu yemuZimbabwe haisi kufamba zvakanaka. Madzimai anoiwanepi $20,000? Apa vana vari kufa nenzara, mabhizinesis haasi kumbonyatsobudirira zvakanaka. Madzimai mazhinji ari in the informal sector, umo maprofits acho mashoma.
Bumbiro remutemo rinoti chii panyaya dzakadai?
Hapana pazvakanyorwa muconstitution yeZimbabwe kuti vanhu vanotungamirira vanhu vanenge vane mari chete. Isusu seWaupe takanyorera kuZimbabwe Electoral Commission last year tichikumbirawo kuti vadzikise maprizes iwaya emanomination fees, nekuti tanga tatozviona kuti madzimai achatadza kubudirira nekuti anenge achivharirwa panze vachishaya mari. Zvazvaakubuda zvakaita zvakuita kunge election yemuZimbabwe yango yevanhu vane upfumi, vasina upfumi but vachikwanisa kutungamirira, havasisina mukana wokutungamira. Tikatarisa pamastatistics edu a2018, takaona a record number yemadzimai akamira ari macandidates for the first time since independence yeZimbabwe muna 1980. Madzimai 5 akabudirira kucontesta as my presidents. Asi chinotirwadza ndechekuti izvezvi paelection iri kunge iripo mumwedzi iri kusvika manje manje, hapana kana mukadzi mumwe ari kucontesta.
Pane zvamuri kuita here kubatsira avo vakange vari kuda kuwanikwa ivo vachikwikwidza vari madzimai sevatungamiri venyika?
Tiri kumbotiraya kubatawo vematare edzimhosva kuti vanokwanisa here kugadzirisa kuitira kuti madzimai maviri aya akwanisewo kulodja manomination papers avo, sezvo zvanga zvavharwa. But electoral court inokwanisa kusita ichigadzirisa zvinhu zvisina kufamba zvakanaka. Madzimai vakatotsvaga mari, vamwe vakakumbira vakaiwana, but nekuti mabank limits akavatadzisa kutransfera mari, zvamunoziva RTGS, ukaitransfera hairiflekta ipapo. So zvinhu zvinotishungurudza kuti madzimai anenge ashinga kuda kucontesta bama leadership positions epamusoro-soro ongokundikana nekuti havasi kugona asi kuti nekuti mari yacho yatadza kubuda mubhengi. So tinoramba tichingokurudzira hurumende even nevezeki kuti going forward nyaya dzemanomination fees idzi ngadziratidzouka ikonomi yemuZimbabwe isina kumira zvakanaka, nekuti kana vachikwidziridza nomination fees vari kuti chi kune avo vanhu vari kurarama from hand to mouth. So tinongoramba tichingokumbirawo kuhurumende kuti itarise zvakare manomination fees aya, kushaya mabi elections nemaelections mamwachaya. Machallenges atasangana nawo izvozvo anenge aripo zvakare aya achatadzisa madzimai kubudirira nekupinda maleadership positions.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, pamusoro pekunonoka kunonzi nevamwe kwaita kuburiswa kwegwaro revavhoti neZEC. Vamwe vari kutiwo ZEC haina dambudziko sezvo iri kuti gwaro revavhoti ririko, iro rinonzi voters roll, kune avo vanenge vachida kuti vaende vachiritora. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zembe tichitarisa kuti sarudzo dzave kutosvika munyika.
Vakandemiri, chinhu chisina kunaka chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission chokusabudisa gwaro ravavhoti. Ike zvino tadiwa musarudzo, asi vanhu havasati vaziva gwaro ravavhoti richashandisiwa, saka zvose zvichiri murima. Saka zvinhu zvakashata nokuti haichazonzi sarudzo iri mujekerere. nokuda kwokuti hatisati taziva kuti dariro ravanovhota richange rakamira sei.
Tinombonzwa iyo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichipa zvikonzero zvakasiyana siyana nenyaya yekusakasika kuburitsa gwaro revavhoti, zvinosanganisira nyaya yekuti vanotya kuti vana mambara vanogona kurikanganisa. Zvikonzero zvingatambirika here kuvana veZimbabwe tichitarisa kodzero dzavo?
Kuzeza kweZEC kuti gwaro ravavhoti rikabuda rinozosunukwa naro ndokwamanyepo. Nokuda kwokuti nezivo yechizvino zvino magwaro anoiswa zvaanoiswa kuitira kuti asatambuka nawo. Svombonyoro inoiswa inenge ichingozikanwa nezeki yacho pachayo kana gwaro richinge rabuda. Saka ndozvaakuitwa mazuva ano pamishina yemashoko echizvino zvino. Saka manyepo ari kutaurwa nezeki iyoyo kuti gwaro rinozosvonukiwa naro. Vachida kuvanza havo kusunuka kwavari kuitira vanhu kuti vagozoita zvokufuta vanhu kana kuti kupinda musarudzo namagwaro akasiyana-siyana, vaita chitsotsi chavo vozobudisa gwaro ravanofunga kuti ndiro rinenge richivhara chitsotsi chavari kuita.
Zimbabwe Electoral Commission inoti gwaro revavhoti riripo kune vanenge vachirida, asi vanouya vodhindirwa mapepa. Vanoda vacho kutenga vachitaura kuti zvinenge zvaakudhura nokuti peji imwe chete inenge ichita dhora. Gwaro revavhoti rine mapeji anodarika 180,000 zvichireva kuti vanhu vanenge vaakubhadhara mari inopfuura $180,000. Ipapo Zimbabwe Electoral Commission ingapuwa mhosva here kana ichitaura kuti gwaro revavhoti ririko kune vanorida asi vazhinji vari kuda repadandemutande rinoelectronic version?
ZEC ine mhosva yokuramba kubuda pajekerere maererano negwaro ravavhoti, nokuti zviri kumunhu unoda kuti ati ndoda gwaro rakadhindwa pamapepa rinoita $180,000 kana kuti ndoda gwaro repamishina yachizvino zvino yepadande mutande electronic. Hazvifaniri kuti iyo ZEC ingotaura kuti tine gwaro rorupawo rumwe isu tava nezivo yemishina yamanje manje kuti zvirerukire vanhu. Saka ipapo tinongodzokererazve kuti kusada kweZEC kuti ibude pachena nokupa vanhu magwaro avanosungirwa kuva nawo.
Pane matanho angatorwa here nevana veZimbabwe kuti vange vachimanikidza Zimbabwe Electoral Commission kuti ikasike kuburitsa gwaro revavhoti?
Hongu, danho rinofanirwa kutorwa iko zvino kumanikidza ZEC kuti ibudise gwaro ravavhoti rinofanirwa kuti riitwe navanhu gumi nomumwe vakanyoresa izvozvi kuti vagopinda munhange mutangi yokuva mukuru wenyika kana kuti purezidhendi. Saka ivo vanhu ivava vari gumi nomumwe ndo vanofanira kumhanya kuZEC kuti vandoudza ZEC, haiona kuikumbira, vaudze ZEC kuti ibudise gwaro ravavhoti, nokuti gwaro ravavhoti rinofanirwa kuva mumaoko avavhoti navose vanhu vanorida kuti vaone kuti zvakamira sei. Saka hachisi chinhu chechipakirwa chechivandivandi. Ndosaka sarudzo iri pajekerere, ifanira kuva pajekerere ichitokokwawo vanhu vokune dzimwe nyika kuti uyai muone mutambo watiri kuita.
Totarisawo kuti iro gwaro revavhoti kunge richikasika kuwanikwa, zvii zvinobatsira, zvakanakirei izvi?
Vakandemiri, chinangwa chokuita gwaro ravavhoti ndechekuti zvinhu zviitwe pajekerere, pasaita vanhu vanoita chitsotsi chokubira mavhoti kana kuti wazohwina ndingana kana kuti warudza ndingana. Izvo zvisizvo. Zvinoitira kuti pakozoitwa masvomhu okuenzanisa kuti vanenge vakanyoreswa ndavava, vakazopinda mukundoshara ndavava, zvakazobuda mumavhoti avanhu ndezvizvi.
Iyo yanga iri hurukuro yataita nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, muchirongwa chedu chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Nandare Queens Sports Club mangwana ni iri kutarisirwa kuzara apo chikwata chenyika chemutambo wecricket chemaChevrons chiri kupinda munandare mumutambo wacho wakaomesesa wema ICC World Cup qualifier ne Sri Lanka. Michael Okariati anotipanya iye.
Chekwata cheZimbabwe chiri kuda rutsigiro rwakakura apo chiri kusangana ne Sri Lanka iyo ine mapoints matanhatu uyezve iri pamusoro petafura ye Super Six stage. Kunyange hazvo zvikwata zviri izvi zvakaenzana pamapoints matatu, Sri Lanka ndiyo iri pamusoro petafura ye Super Six stage iyi nekukanda maranza akawandisa. Asi mangwana chimwe chezvikwata zviri izvi chiri kuwana tikiti rekuenda World Cup India kana chikakunda nekupinda mapoints masere. Muongorori wezvemitambo vaAdmai Muimeke vanoti pasvika Zimbabwe apa hapasisina kudzokera shure.
Yeah, Zimbabwe payasvika apa ndikuona kunge isisadzoreka. Even Sri Lanka nembiri yainayo iyoyi ndirikuona ichirohwa ipapa.
Pari zvino Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yesemishanu yayatamba ichitungamirwa nevatambi Skandar Raza, Sean Williams, Ryan Bull, Wesley Mandevere, Craig Ivan na Blessing Muzarabani. Murairidzi wemutambo wecricket Leonard Namburo anoti kubvira pakaenda Zimbabwe kumafinari T20 World Cup gore rapera vatambi vayo vanga vachiratidza nzara inotyisa yekuda kukunda.
Tikada kuti kana kutaridza kubva paWorld Cup last year vachitamba mutambiro waita zvinongoratidza kuti vanhu vanga vagara vatone pfungwa dzekuhwina since pakachinja coach nekutasi even matambiro avakuita ukada kutaridza kuti vatambire vanhu vanokuratidza kuti vane nzara yekuda kuhwina.
Asi muteveri wechikwata ichi vaEdmore Mutetwa vanoti mutambo neSri Lanka wakaoma zvikuru zvekuti Zimbabwe inoda rutsigiro rwakasimba.
Kwavasvika aiwa kwakaoma kumana vakuda rutsigiro rwedu tiise musoro pamwe chete tivatsigira wakomana nekuti tikuda kuzvambaradza Sri Lanka wakomana.
Mutambo wamangwana wanyanya kuoma neuchikwata chavari kuzotamba nacho vabva paSri Lanka, Scotland nhasi masikati yarova West Indies nemawickets manomwe ndokupinda mapoints mana. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro petafura yezvikwata zvitanhatu yeSuper 6E ndizvo zvinobudirira kuenda ku2023 World Cup kuIndia. Zvichakadaro chikwata chenhabvu cheNgezi Platinum Stars chasimbisa utungamiri hwacho weKasolaga Premier Soccer League mushure mekurova hwange 2-1 muBaobab Stadium. Ngezi yapinda mapoints makumi maviri nematanhatu, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo yarovawo Chicken Inn 2-0 muMandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Manika Diamonds 1, Shesham 0, Blue Chips 0, Greenfuel 2, ZPC Kariba 2, Yada 1. Asi mutambo mukuru svondo rino uriko mangwana muBaba Field Stadium umo Highlanders iri kusangana neCaps United. Mangwana zvekare Black Rhinos vs Dynamos Butter, Herentals vs Simba Bora Mandava, Triangle vs Cranbourne Bullets Gibo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tinotenda Michael. Mutambi wetenisi weZimbabwe Benjamin Lok ari kupinda munhandare manheru ano mufinal yeMedellin Challenge kuColombia, umo ari kusangana naPatrick Cripson wekuUSA. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano mukuru paNyele Primary School kuBulelima mudunhu reMatabeleland South nevatsigiri vavo vachiparura urongwa hwebato ravo hwekutsvaga rutsigiro. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vasanganawo nevatsigiri vavo kumaruwa emarondera vachiratidza nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonge ujonga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Ntulikazi 2023 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, amakhulu namakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lamanzi. Lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela. Kuphela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu njalo wazoba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Emkhosini lowo oqoqwe ngabezaphu, leli bandla lihle lathatha ithuba lokwethulela umphakathi abazancintisa belimele kukhetho olwe-harmonized elections mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Kubika intathele zindaba ye Studio 7 uEzra Jesus Panda.
Bebecula behaya umdala bekhuluma ngembali yakhe bethi leli lizwe ngakalinje ngawakanyongolo uyaphila. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibanglizwe Nkomo uthi wathiyela iZimbabwe ilifa loba ngumuntu oyengela ngeketa bechabi ebambanisa abantu njalo ehlonishwa nguye wonke umuntu.
Akaphume engqondweni njengoba nibona nje lalamhla akaphume engqondweni zabantu. Siyathaba lamhla ukuthi 24 years wasishiyayo. Kulokhe ibizo lakhe liphumile lisaziwa lidumile. Ngileshwa siyananzela ukuthi umgabe ubhubhe ngemva kwamdala sokulamnyaka empitshwane edlule kodwa wanse licijile ibizo lakhe. Kodwa ngenxa yothando lukababa ayelalo ebantwini ngenxa yemisebenzi yakhe kulokhu ephila lamhle ebantwini.
Uyaphambili uNkomo esithi ubefisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli kodwa mamvimbela ngemali efunakalayo.
Sehluleka ukuthi sifake umongameli ukuthi akuncintise kuleso sikhundla sobumongameli kungenxa yokuthi imali kayisanelanga.
Owelilunga levyo lezibra njalo sengunobhala omkhulu wezibra Fred Renzo uPetros Banda uthi usebuhlungwini.
Siyakhala kodwa sikhala ukuthi umbono kaJoshua Nkomo, ivision kaJoshua Nkomo kwaye kubana abantu kumele bahlale bebambene ukwenza ukuthi bathuthukise ilizwe labo. Uma sebethole uzibuse babone ukuthi bahlele kuhle, wonke umuntu uhlele kuhle. Kodwa siyanazela ukuthi okwalwela ngabantu abalweli benkululeko okuningi kwakhona kusayenzakalanga.
Omunye layo okhalayo ekhumbula umdala ngowesifazane wasezambia ngesikhathi sempi yenkululeko elo Nkomo owaziwa ngokuthi nguVunzayi.
Nxa ngimile lapha ngihlengezela inyembezi ngendaba yokukhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba wayelobuntu, ubaba wayehlonipha, ubaba wayeyazi abantu, ube ngufather Zimbabwe. Lanxa President Robert Mugabe bebebusa bebekwazi ukuthi bathatha ungqondo kuye, nguye bebembuza ukuthi kubuswa njani, ngoba uJoshua nguye umuntu waqala ukuyenza kube leli
umqinhlalo wezaphu umnumzana John Zolani Dlamini uthi kuyadanisa ilanga leli amanye amabandla ezombusazwe alithatha lula.
Asolanga ofanti ukhulume izaphu kuphela ngoba uNkomo
wayengamelanga izathu kuphela but wayemela abantu beZimbabwe bonke. Unkomo wayengamelanga imihlobo, wayemele imihlobo yeZimbabwe yonke, ngitsho nawamakhiwa ayemelwe ngunkomo. Wayengakhanyeli ukuthi wena uvela ngaphi, wena uvela ngaphi. Siyamangala ukuthi ngithina abaloku bekuzathu nithi sisakhumbulayo ukuthi unkomo wasichiya wasebenza, kanti yinto bekufanti layo izani iyayenza into le.
Osebenzela iJoshua Nkomo Foundation umnumzana Mehluli Moyo uthi abantu abalandele owakufunwa nguNkomo njengoba sesiya ekhethweni.
Singabezwelinye, singabandawonye, ukhetho luyabuya ludlule, kodwa kusafanele ukuthi sihlale ndawonye singomakhelwane sicelelene sawodwa, singahlukaniswa ngezombangazwe, singahlukaniswa ngama-political party. Ngakho kuqakathekile ukuthi konke sikwenzayo sinanzelelane, sibekezelelane, sithandane, sibambane.
Osakhulayo bekezela Ncube osebhalisa uncintisa emele izaphu esigabeni sepomamzilikazi edala lephalamende uthi uyancintisa kukhetho lalonyaka ngenhloso yokufuna ukugcwalisa izifiso zikamqabuko.
Zela Ncube omelele impopo mamzilikazi constituency. Namuhla siyajabula sikhumbula imisebenzi kababa uNkomo eyiyo eyasisusayo ukuthi njengabantu abasha silwele amalungelo abantu. Ngiyalithembisa abantu bakobulawayo ukuthi mina ngizolimela eHarare. Nothi lokho okwenzakala kathesi ukuthi iHarare imelwa ngabantu kobulawayo. Sizokuguqula lokhu nxa singangena.
Uhulumende we-ZANU-PF wase ukuba uzaba nomunye umkhosi wesikhumbuzo sokubhubha kukamafukufuku emaphisa ekhezi awubiza ngokuthi yiNkomo Commemoration Gala namhlanje ebusuku, kodwa imuli kaNkomo ithi ayimenywanga. Ngaphambili komkhosi wesikhumbuzo umkhokheli we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ube nomhlangano omkhulu we-rally esikolweni seNyele Primary School ePlumtree okusungula umkhankaso wokudinga usekelo wokukhetho lwenyanga ezayo esabelweni seMathebeleni South. Umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 elimnyaka kuzalwe ngamathumi ayithoba mine mbili 82. Ngiba na Studio 7 kwaDudisha Thunqa, igama lami Ezra Jesus Banda.
Umkhokeli wabandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Jamisa, ube lesihlakalo sokuhlangana labantu eMarondera. Leli bandla lihle lathatha leli thuba lokwethulela umphakathi uluhlu lwamabizo abantu abazamela leli bandla kukhetho lwalonyaka, lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe. Okuningi asikuzweni umsekeli wesikhulumi se-CCC, umnumzana Ostalo Siziba.
Namhlanje ke besisemahusekwa eMarondera West, lapha umongameli ubehlangana khona lama cluster leaders lama citizen eMashonaland East ke emaphandleni lapho kulama plaza khona, kubana sizwe ke abantu lokubapha ke inhlelo zethu amalanga azayo. Lapha ke siyaqala ke ilaunch yethu e-CCC, so lizabona ke iZimbabwe yonke ipende yelo ke ukubana iZimbabwe entsha ibuye.
Ubesithini uChamisa lapho ikhuluma labantu?
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ukhulume mayelana le ndaba yokubana ke abatsha bebe ready ukubana ke siye vota omama ke abasomabhizimusi emaplazini ukubana ke silungiselele ke ukhetho oselufikile. Njalo umongameli ukhulume ngendaba yokubana lonyaka silungisisa indaba yokubana wonke umuntu ekwansi ukuphumuka vota, njalo wonke umuntu ekwansi ukulungiselela ukudefenda ivote yethu. Lo nyaka sizabe sifokaseke emaphandleni ukubana silungise iZimbabwe entsha, ngenxa yokubana abantu bale Zimbabwe sebedubekile. Sizaphumisa ke imanifesto yethu emalangeni azayo ekhulumayo ukubana nxa thina singene kuhulumende uyini esizakwenza ukubana iZimbabwe entsha ibe yiZimbabwe etshintshileyo mayelana lempilo zabantu, imisebenzi, mayelana ke lesibhedlela, isimo semigwaqo, lakho konke ke okungaphansi komthetho okubana uhulumende ekulungisise ngemva kokhetho.
Lo be kungumnzana Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumi se-CCC esikhulumelayo ecingweni eseMarondera. Silalele umsakazo we Studio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube.
Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lokutsha kwamadami kulumango. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi libikwa selibanjwa ngamandla okuhambisa inkomo emaplazini ngoba kungasela kudla emakhaya. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona kabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hayi izifuyo udla kakusekho, akusekho sibili. Abantu abafana sebehambisa emaplazini ukuthi bayezelusa khona le maplazini ngoba hayi lapha ekhaya phela sokuwomile, sokuwomile, hayi utshana bukho sibili. Lo nyaka izifuyo ziyakuwa, lo nyaka ziyakufa sibili ngoba vele ukuthi lokuthenga ukudla sebeqalisile futhi akwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khonapho sokufika kubo ogasi September lapho zibe sesifidwa ngoba zingawa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Alex Panda wenkaji eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba, akula manzi, uncediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani. Yiwa inyedi inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Thembani Moyo emaphathe eGwanda South uthi labo babhekane lo dubo olufanayo.
So isimo samazi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo ukuthi hhayi lonyaka silukuza kuba nzima. Nxa izulu ingaphangisa siphonge ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Nganxa lingaphangisanga ukuna aze asesekubi vele, hhayi sekurong. Ngoba into yakhona amadama akhona since mbagejwa ngoSmith. So la namhlanje amajara edama kwakhona lokhu kusesekhona akusela vele, akusatshoni ngitsho ukuthi vele sokuthatha amanzi nje amaluthwane kula manzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Ematobo bona bathi amadlela akhona kodwa izifuyo zabo sezihlaselwe yimikhuhlane abangayizwisisiyo. Lokhu kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango umnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Kuthola inkomo sesiqhuqa, inkomo siqhuqa iqhuqa izife ungazi ukuthi iqhuqiswa yini, kodwa iyabe inonile nje. Uma uyikhangele ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem, kodwa busumangala uma isiqhuqa izife. Yikho nje esibhekane la, kade sifisa ukuthi alibani amalokhuzini bayenza i-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kulomntwana wesikolo ogqotshwe ibhasi wafa izolo esengezane eGwanda South. Le bhasi kubikwa ibisiyathwala abantu abakade besiye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela usekelo kukhetho okuqhutshelwe ebulilima lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo ezabesifazana. Lilo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sicubungula abesifazana kubandla lakhe abathole ithuba lokuncintisa ukukhetho oluzayo. Lo
ngoba nje omama bengenile kweparlamente kuma constituency seats nase councilini kodwa inani langkhona lisasilela kakhulu okutshengisa ukuthi kulomsebenzi omkhulu okumele wenziwe kuleza zinto ezithize ade sihlangana ngazo njengebandla lokhu nqade sixoxisana labo mama bekhuluma njengofana lokuthi behluleka ukuthola indleko ezifunakalayo ukuze bekhethwe njalo okunye ade bekhala ngakho indaba yokuthi nxa bekhangela obaba bebesithi hayi lina lilamasithi enu awe-proportional representation epharlamente lecouncilini yikho akumelanga li-conteste ama-constituency seats kumbe emakhansilini emawodini so ngezinye izinto ezihlangane lazo and izinto kumele sibonisane ukuthi siya phambili kuyalungisiswa njani ngoba nxa singelimhlule ukulungisisa lokhu ina nilabo mama liyaqhubeka lilokhe lisilela
libona konke kuqhubeka kuhle yini ikakhulu sikhangela indlela iZEC eqhuba ngayo inhlelo zokhetho njengoba siyake sizwele khonona ngodaba lwe voters roll
kule voters roll inspection eyenzakalayo kumaviki aphelileyo njalo kwabonakala ukuthi kulokuphambaniseka okuthize abantu abaningi bathola amabizo abesekhitshiwe kuvoters roll abanye bajikelwa kwezinye indawo kumawadi lama-constituency lapho angahlali khona so thina njengebandla sacela iZEC ukuthi ilungisise izinto lezi ababhalela incwadi kodwa up to now incwadi yethu ayikaphenduki and njalo nxa sikhangela ngenye into engani isihluphile ikakhulu kuma-council candidates ngoba nxa abanye ade befika bebetshela ku-nomination court ukuthi hhayi ibizo lakho kalikho kuwadi yona le ofuna ukukhankasa khona so besibona ukuthi iningi labantu bethu bacine sebengasangenanga ezama-ward candidates ngoba amabizo abo ade ngekho kodwa isimanga yukuthi esikhathini sonke even laku-voters roll inspection even nxa ade bekhangela ku-platform e-star 265 amabizo abo ebephuma kumawodi yonaleyo kodwa ku-nomination court kayikasekho so ngento sibili esikhathaza kakhulu yinto esifuna ukubona ukuthi siyaqhubeka njalo sixoxisana neZEC ukuze udaba lolu ole-voters roll lulungisiswe ngoba nxa lungalungisiswanga kutho ukuthi iningi labantu bazayehluleka ukuyavota ngelanga lokhetho njalo i-voters roll kumele iphiwe ama-candidates besibabhalela incwadi sibhalela iZEC incwadi ukuthi ama-candidates ethu kaphiwe i-voters roll njalo lathi njengebandla siyafuna i-national voters roll ukuze siyihluzisise sibone ukuthi ininjani njalo sibone ukuthi lokho kuku-voters roll yikho yini okusemthethweni okuzayenza ukuthi umuntu lo muntu olelungelo lokuvota ayevota ngolanga lwekhetho angasoze athole ibizo lakhe selingasekho kumbe selijikelwe ku-polling station ekhatshana kakhulu kulalapho ahlala khona
lowo nkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change sizaqhubeka sixoxisana lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba kumaviki alandelayo olivalelisayo yimi osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Kwezemidlalo lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ele cricket ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano omkhulu wamazwe womhlaba. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phambilini komdlalo wangensonto lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona lele Sri Lanka wesigaba seSuper 6 umdlali weqembu leZimbabwe uLuke Jongwe uthe ukudlala besekhaya komncintiswano weInternational Cricket Council Cricket World Cup Qualifier kubafaka esimeni esihle kakhulu ukuba baphumelele.
abalandeli bafana lo mdlali wethu wechimi lambili ngoba nxa sekungathi akusahambi kuhle abalandeli bethu bayaphakama basiphe amandla obuzane sibe sesilungisa lokho okuyabe kuhambi kuhle kudala umehluko ukuba khona kwabo
iqembu leZimbabwe lemiklomelo yesithupha njalo elingene ngemiklomelo leSri Lanka intathelo zindaba ezemidlalo uPresident Dumidlakama uthi iqembu leZimbabwe lingahle lizivake esimeni esihle ngokunqoba eSri Lanka
amaChevrons nxa enganqoba eSri Lanka kusasa azabe sefezile amaphupho abo okuthi adlala kuWorld Cup abe seqedile umsebenzi loba kungasayenzakalanga ngolwesibili ngihamba bayinqoba iScotland abeza qualify kuzaba into enhle ngoba badlalela khona ekhaya into ezajabulisa abaningi leyo njalo sebejenzele ukuthi deserves ukuthi baqualify.
Umdlalo obuphakathi kweqembu leWest Indies leScotland wona uphelele eScotland linqobe ngama wickets ayisikhombisa. Iqembu leWest Indies leliqale ukuchaya ibhola lathola amaranza likhulu lamachuma ayithoba mina mbili lanye 181 kwathele eScotland seliphendula lithola amaranza likhulu lathoba mina mbili lanhlanu 185 for the loss of 3 wickets. Ngokusenjalo abalandeli bezemidlalo edolobheni lakobulawayo kusasa bazadideka ukuba babukeleni phakathi komdlalo kakhilikithi lowenguqu enkundleni eQueen's Sports Club kuza lomdlalo kakhilikithi phakathi kweZimbabwe leSri Lanka kuthi eBaba Fields kube lomdlalo phakathi kweqembu leCape United kanye leHighlanders imidlalo yePremier Soccer League iphenduka ngemva kokuba ibike yamiswa ngenyanga kaNhlangula njalo umdlali weqembu leHighlanders uRay Lunga uthi lokhu sekungaba lesandla ekudlaleni kwabo
ajisebenza nzima njalo ngeibreak yathi sila ade we advantage kubuye futhi kube disadvantage njengokoja ikhulumile ukuthi last game sawina so imomentum ithwadi adiloki khona phana so he break lines he permanent momentum but kube futhi kube advantage cause kwesinye isikhathi sokuthi lathi silungise lapat esileka khona
emidlalweni edlalwe namhla kwesigaba seCasilaga Premier Soccer League iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2 kanyange leGreen Fuel ngaseluveve iqembu leNgezi Platinum linqobele wange nge-2 ka-1 iqembu leFC Platinum linqobele eChickenini nge-2 kanya kuthi eleManyika Diamonds lichayele Shesham nge-1 kanya kusasa ngesonto eminye imidlalo izadlalwa ngokulandelayo iqembu leBlack Rhinos lizanqikilana leDynamo senkundleni eBata ngaseGweru iTriangle United izadlala leCranbourne Bullets ngaseGibo ukuthi eleHerentals lizadibana leSimba Bora ngaseMandava ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owembaqanga uSiyabonga Justin Msendo ozibiza njalo ngegama lokuthi iGupta langempela lakwaMsendo. Linsizwa idabuka eNkabazwe kodwa icula ikwele South Africa. Nancy ke ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 ngesingili yayo entshantsha elesihloko esithi iphimbo.
Ngiyadelele kuze lonke igama uSiyabonga Justin wabombano komsendo endaweni yasevungu elwagwelo kwezomculo baqala ngibambisana nensizwe okuthiwa uzamcolo cishe sekuyiminyaka engaphezulu ka 4 years sisonke nje mina ngasengikhetha ukudlala umgcobanyawo ngoba yena egcwele kakhulu kumaskandi ngasengikhetha ukuthi mina ngishaye umgcobanyawo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuthumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuthenga umculo bazowuthola ezinkundleni zokuxhumana egoqela oFacebook, oWhatsApp nakubo YouTube. Ngisazoyifaka emasontweni ambalwa azayo, ngisasebhizi ngakho lokho. Mina ngiseSouth Africa njengamanje. Inombolo abazongithola kuyo u-067 695 7371.
Ubatshiyela waphamazwi abalandeli?
Kubalandeli bonke emhlabeni ngithi kini ngiyanithanda kakhulu, ngifisa ningisapote. Ngifuna nje uxhaso lwenu, uthenge nje izingoma zami nikwazi ukuyidlala kundawo zonke nje la enijabule khona. Khona eziduduzayo uma ngabe ulahlekelwe umndeni, khona ezimnandi uma ngabe ujabulile. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abalandeli abangithandayo. Ngiyanithanda futhi sisazoqhubeka phambili sidlala ingoma. Ngiyabonga kakhulu.
Dona Lise, ipimbo lako, ijabulisa bantu, okube injalo. Dona Lise, ipimbo lako, ijabulisa bantu, okube injalo.
Themba ke liukholisile umculo kamculi wethu ocula umdumo oyembaqanga uSiyabonga Justin Msendo, yena ke waziwa njalo ngegama lokuthi iligupta langempela la kwaMsendo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba nasiqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa ke singeke hlukani wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu, njalo wazoba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ukucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamanzi lamadlelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah.
Ulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.